Sí.
Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 kukadzi 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti kuparurwa kwehurongwa hwekutsvaga rutsigiro kuchienderera mberi muBulawayo nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Sangano reElection Resource Center rinoti vanhu vazhinji vanenge vasina hanya dzekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Yakazivisa nezuro usiku kuti vashandi vehurumende vose vachangwedzura miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvemari dzavanotambira dziri mumadhora emunyika ichidzoserwa shure kubva kutanga kwemwedzi wandira gore rino. Vashandi vakanzi vapiwewo mari yekuAmerica inoita zana remadhora ichichinjwa kubva pamihoro yavo yemadhora emunyika kubva kutanga kwemwedzi unouya wakurume, iyo inenge ichiiswa pamusoro pemadhora 95 emari yokubatsirikana munguva yeCOVID-19 iyo vanopiwa iri mumadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuya panguva iyo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzokufambisa. Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotambira nemufaro danho iri sezvo hurumende yazvozviona kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari iri mumadhora ekuAmerica.
Ndechekuti hurumende yakuzviona kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari iri mumadhora ekuAmerica, nokuti ndo zvatovapo muikonomi, nokuti zvinhu zvose zvakungotengeswa nemaus dollars, uye isu hedu hazvina kunge zviri zvinhu zvotingati zvakanyanya kunaka. Asi chigaito ndechekuti taakutenderana kuti vanhu vanofanira kutambira mari inotenga inova mari inenge iri muus dollars, chiga chatinoda kugamuchira. Titarisa kuti kutanga tinoda kuti tidzokere pataiva ari muna 2018.
Asi kaiva Dzatsunga, tiri kuona kuti mihoro yanzi ichawedzerwa mari nemari yemunyika. Iyi yekubatsirika ndeiri kunzi ichaiswa $100 yekuAmerica pamusoro. Zvichireva kuti kana iri mari yekubatsirika, imari inogona kutorerwa mushandi chero nguva.
Hongu, asi isu mabvisiro enyu ingagona kutorerwa mushandi ndeyeCOVID. Iyo 100 iyo haichabviri kuti vaibvise pamutemo, nokuti inotova benefit yomushandi yaapuwa. COVID inogona kubviswa hayo, nokuti inenge yakandingana nechirwere. Kana chirwere chapera, inogona kubva kuchisina chirwere chita. Asi ndinongoona sokuti ari zvino tinofanira kungozvitambira kuti takunopindawo mubhengi tichitorawo mari ino, yokuti tikabuda imomo tinogona kunotonga grocery $50 totopedzawo mwedzi. Hazvina zvazvo kunyatso kunaka. Sezvandataura pekutanga, ino rinova danho ratinotarisira kuti nokutekaira kwenguva tichakwanisa kuzoaawo mari iyoyo.
Saka munoona here nhengo dzenyu dzinoye vashandi vehurumende dzichitambira mari idzodzi?
Iko zvino sedanho rangotaura mamo anhu tisati zvedu tanyatsokudzokera kuunga kwedu kuti tione kuti vanhu vangazviita sei, asi ndinoona sokuti vashandi vanogona kumbotambira kwaizvino, asi tarisiro yekuti zvinhu zvinoramba zvichi.
Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare kumaHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende kutya hondo iri kuitwa nevarairidzi, vachiti hapana nhaurirano dzakaitwa nehurumende nevarairidzi pamusoro penyaya iyi.
Hurumende inoti yawedzera vashandi zvikuru sei varairidzi mari dzavanotambira. Yabudisa gwaro, asi gwaro iri hariratidzi kuti varairidzi vawedzerwa mari.
Saka munoti chaitwa nehurumende apa chii nai Dr. Joe?
Chaita hurumende ndechokuti pamari dziri kutambirwa navarairidzi pari zvino dziri pa19,000, inoti ichatora mari yakaenzana neUS 100 yatinofunga kuti iri around 12,000. Saka tikabvisa 12,000 mu19,000, zvinoreva kuti tinenge tasara nemari shoma shoma. Pamari iyoyo inenge yasara ndopavanoti vanozopa an increment ye20%. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti mari hapana zvakajeka zvatingaona sekuti zvaitika nezviri kutaurwa nehurumende izvi. Hazvisviki padyo nemari inodiwa navarairidzi, mari iyo inoita 540. Chimwe chaitwa nehurumende inoti ichazova nekuwedzera mari varairidzi kuti vave nemusiyano mumagiredhi mavanga vari, asi hazvizivi kuyamwe kuti vanenge vachiwedzerwa sei.
Manga muchida kuti dene hurumende yaita sei?
Zvanga zviri nani kana mari iyo yanga yaiswa in US dollars, yatinoziva kuti hainyanyisi kurohwa neinflation.
Saka Dr. Joe, munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Chikurukuru chatinoda kutarisa ndechokuti hapana chinoratidza kuti hurumende inoda kuti varairidzi vadzokere kumabasa nokukurumidza, nokuti hapana mari yatingati yechimbi chimbi serescue package yekuti varairidzi vawanewo chouviri kuti vanangewo kumabasa kwavo nokubhadhara kuvandudza mari dzevana vavo vechikoro. Zvakangoomera murairidzi, murairidzi aringoita nzvira pamuviri, tsvimbo yaro vadapi, hationi zvichipa kuti murairidzi akwanise kunge achienda kuchikoro. Uye zvekare zvinongotarisa kuti hurumende ine humbimbindoga, hapana nhaurirano dzaitwa, asi kuti hurumende ndiyo yangopa ofa iyi. Of course yapa ofa ichida hondo yamutsa navarairidzi yeincapacitation.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti urongwa hwekuparura kutsvaga rutsigiro hwesarudzo dzemaby-election uhwo hunotarisirwa kuitwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa muBulawayo huri kuenderera mberi zvisinei nokusungwa kwedzimwe nhengo dzebato iri pachirongwa chimwe chete ichi muGweru nemusi weSvondo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutariri webato reCCC mudunhu reBulawayo vaSwidha Njirodza vakaudza Studio 7 kuti urongwa uhwu huchaenderera mberi zvisinei nekwavakati kutyisidzirwa nemapurisa.
Hurumende yavamunangagwa haina kumbochinja, vanoratidza kuti vanhu vainyepa kuti havachapame zvaiitwa navamugabe, zvinongoratidza kuti ndo vamwe chete, hapana chachinja. Pari zvino muno muBulawayo takatotyidzirwa tikanzi tisapinde murodhi, vanhu vedu vari kukokwa mumahofisi emapurisa vachitaura kunzi tinokusungai. Saka hatisi kufara nazvo kutyorwa kwekodzero dzedu isusu sebato rakazvimirira rematongero enyika.
Pamubvunzo wekuti chii chiri kuitwa nebato ravo kuti urongwa hwavo husazovhiringidzwa, vakati havangafugure hapwa. Zvichakadaro, daro ramajistrate muguta reGweru nezuro rakaregedza vatsigiri vashanu vakasungwa mushure mekunge nhengo dzebato reCCC dzakatenderera muguta iri nemusi wesvondo senzira yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabielection dzichaitwa mwedzi unouya. Saachigaro webato reCCC mudunhu reMidlands vaJosiah Makombe vakaudza Studio 7 kuti dare rakasunungura vashanu ava richiti havana mhosva yavakapara, asi imwe nhengo yechitanhatu yakanzi ibhadhare faindi.
Dare raona kuti nyaya iyi haina musoro ndokubva varasa nyaya idzi pasina kupinda mudare. Tinongogara takataura kuti mapurisa anosunga vatsigiri vavachamisa nokuda kwokuti vanenge vatumwa asi mhosva panenge vasina. So tinofara kuti dare raona kuti hapana nyaya ndokubva varasa nyaya idzi. Mumwe vasungwa ava Brian Marape nezuro akabhadhariswa faini yemadhora 2000 emuZimbabwe, asi vamwe vese vadischargewa zvavo pasina mari yabhadharwa.
Taedza kunzwa kubva kugweta rainge rakamirira vatanhatu ava vaReginald Chidawanyika, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Vaitai marombedza nemumwe muongorori wezvematongerwo enyika uye vakave nhengo yebato reMDC parakatanga kuvambwa mugore ra1999. Vamarombedza vanogara kuNorth Carolina kuAmerica vachitsigira bato reCCC vakaudza Studio 7 kuti vanowirirana nemaonero ekuti bato reZANU-PF ishiri nemuririro wayo usingashanduke, vachiti kusungwa kwevatsigiri veCCC inzira yekushungurudza vemapato anopikisa izvo vanoti zvinogara zvichiitwa nebato iri.
Chikambe chatapiwa ndechekuti tave kufana kurongeka isu pachedu kuti tizive kuti simba rekuti tikwanise kukunda nekurwisa utongi uhutanyiriri unoshandiswa mastate apparatus kuti vambunyikidze nekutadzisa mapoka anopikisa kuti vaite zvirongwa zvavo zvekutsvaga utsigiri tichienda kumabielections ivayo hufambe zvakanaka, nekuti zvinhu zvavagara vachiita taakuziva unhu hwavo.
Asi vaGoodson Nguni avo vanove mukuru wesangano reFederation of Non-Governmental Organizations varivo nhengo yeZANU-PF vakaudza Studio 7 kuti vemapato anopikisa kusanganisira reCCC vanogara vachinyepera hurumende yeZANU-PF senzira yekuisvibisa.
MDC bato rakafoma kuti ribvise ZANU-PF pamatongerwo enyika. Saka kuti varamba vachipuwa mari nevarungu, vanofanira kuvapota varungu vapota vachifunga kuti chamisa chete chete yaakubvisa ZANU-PF manje. Vanzi vasungwa varegedzwa, vasungwa varegedzwa. Ndezvekunyepa zvese izvezvi. Mapurisa vakakudeedza kuti uya kuno tipanyaya yatiri kutaura newe. Hazvirevi kuti wava musungwa ka. Unogona kunge wakabirwa zvinhu. Mapurisa ari kuti uyazoona kuti ndezvako here zvinhu izvi. Hazviri kuti wasungwa iwa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti sarudzo dzemunyika dzichagara dzichiunza mutauro kana vemapato anopikisa vachionekwa sevanoshungurudzwa kana kuvhiringidzwa pakutsvaga rutsigiro pachena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano re-Election Resource Center ERC rinoti harisi kufara kuona kuti vanhu havasi kuedza kunyoresa kuvhota nouwandu hwavo. Mukuru webasa muERC vaSimon Bobo Sibunu vanoti vanhukadzi vanoratidza kusava nehanya zvikuru nenyaya dzine chekuita nezvematongero enyika, vachiti mune dzimwe nzvimbo panoshayikwa vanhu vanosvika gumi vanouya kuzonyoresa kuvhota. VaBobos Bunu vati zvinokosha zvikuru kuti vanhu vazhinji vanyorese kuvhota kuitira kuti zvinobuda musarudzo zviratidze zvido zveveruzhinji rwevanhu munyika. Vati zvaiva nani kana masangano akaita seZimbabwe Electoral Commission aita mushandira pamwe nemamwe masangano kuti vanhu vadzidziswe nekukurudzirwa kubuda mudzimba vachinonyoresa kuvhota.
Ndofunga kusvika pari zvino chatipita sandechekuti uwandu hwevanhu vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvhota tanga sitasira kuti uwandu hwe unogona kunge hwakati kwirirei, asi tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kutosvika kana vangasvike gumi kana tingati vanhu mumwe chevo pazuva. Saka mune dzimwe nzvimbo totoona kuti uwandu ushoma shoma chaizvo saka ndozvo kuti bata pakuti saka kana vanhu vachinge vataradza kutora mukana kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota zvazvinoreva ndezvekuti tichazenge tiine voters roll kana gwaro revanyori rinenge risina vanhu vose vanofanira kunge varimo kana kuti pachazoita chipatapata pekupedzisira kuti vanhu vazenge vachinonyoresa kuvhota zvinova zvinozove nedambudziko zvekare kana vanhu vakazowandisa kumazuva ekupedzisira saka nderimwe redambudziko ratiri kutoona iroro kuti taakutotanga kufunga kuti nechekumberi uko tichazoona chipatapata chinenge chaakuzoitika richazove dambudziko kukomishen nekune vanenge vachiita basa rekunyoresa vavhoti
sokuona kwenyu chii chinokonzera kuti vanhu vasamhanya vavakanouwandu hwavo kuenda kunonyoresa
zvatiri kuona ndofunga matambudziko nazvipingaidzo zviri kusanganirwa nazvo zvevanhu nevanhu zvakati wandei tirikutanga tiri kutarisa kuti vanhu havana zvitupa zvinodiwa kuti vange vachikwanisa kunyoresa vazhinji vacho kunyanya vese kana tikatarisa vese vechidiki vazvitupa zvavo tikatarisa makore maviri waya atanga ararama yatanga tiri mucovid kureva kuti zvitupa hazvina kunge zvichipiwa kuvanhu zvichizodzokera zvekare kumashure zvitupa zvanga zvagara radambudziko munyika yedu zvanga zvinonzi kana wava kunonyora grade 7 dzimwe nguva kana wava kunonyora form 4 dzimwe nguva ndopa unokwanisa kunge uchiwana chitupa ichocho asi tochiona isusu kuti vanhu vamwe vakawanda nevamwe vasiri muzvikoro nevamwe vakarasa nevamwe vasiri musistimu yekudzidzai vanogona kunge vachidawo zvitupa izvozvo saka havana rimwe dambudziko rati kusangana naro tochiona zvekare kudzidziswa kwevanhu dzidzo yezvemaringe nekurejista kuvhota kunyoresa ikoko toona kuti dzidziso iyoyo ishoma kurudziro zvekare toona kuti iri kuitwa nemaorganizations angaite mashoma saka nekuda kwaizvozvo zvinoreva izvo kuti haisi nyika yese hadzisi nzvimbo dzese dziri kunge dzichiziva zvinenge zvichiitika unototi ukatofamba kana muguta reHarare chaimo unotobvunzwa kunzi ko zviri kuitirwa kupi asi muri muguta mabva urongwa hwacho saka utoona kutoti kana uchizenge uenda kumaruwa uko rinozove dambudziko tichizotarisa zvekare mamiriro ekunze panguva inei kuri kunaya zvakasimba kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kukwanisa kufamba vamwe vari muminda havane zvavanenge vachimhanyisana nazvo saka toona kuti matambudziko ese iwayo matambudziko ari kusanganirwa nawo nevanhu akuda kunyoresa kuvhota
pano vamunoshora here
ndinofunga kuti taifanira kuti tiite muonera pamwe chete asi muonera pamwe chete unoitwa kana tichinge tese tichidenzwa tichigara panzvimbo imwe chete kuti tirangane kuti zvii zvinoda kuitwa nenguva yakaita sei ndiana angapinda tikaita muonera pamwe chete nevose vatinofanira kunge tichifamba navo pamwe chete saka kuona kuti vemapato emazvidzozvo matongerwo enyika vekomishen inoita zvesarudzo maorganizations anozvimirira oga nenharaunda dzacho dziri kuendwa vanhu ava vanofanira kuita muonera pamwe chete asi kana zvinhu izvi zvichinge zvisina kuitwa semafambisiro ataita tiva kuti zvinge zvichiitwa tinoona tichiita dambudziko rekupedzisira vanhu vachibuda vari vashoma kuti vainde vachinonyoresa kuvhota
election resource center pane zvairi kuita here kusimudzira uwandu hwevanhu vanonyoresa kunovhota
panguva inei ndofunga takaloncha yatingati campaign get out to vote get out to register to vote and then get out to vote chirongwa ichi tagara tanga tiinacho kubva nechekare ndofunga vari kunge vachitarisa even pasocial media yedu vanoona kuti tanga tiine registration drive kana kuti kampeni yatanga tiinayo hatina kumira kampeni iyoyo nekuti tiri kuona kuti vanhu maregistration centers iwayo aiswa yaenda kuvanhu asi dzimwe nedzenguva vamwe vanenge vari nechikure saka tichiri kusapota zvekare neyatingati tatoservisi kana kuvatakura nemabhasi aya tinovaisa padhuze tichivabatsira zvekare nekukomishina kusainirwa maafidavhits emaproof of residence nokuti vaona kuti nderimwe redambudziko ravari kusangana naro saka tiri kushanda zvekare nemagweta vari kusaina mapepa iwayo vachizenge vachiita kuti vanhu vange vachiwana maproof of residence saka ndozvimwe zvezvimwe zvinhu zvatiri kuita zvekare kuti tirerutse mutoro wevanhu kuti vange vachisvika kumaregistration center
avo vange vari mukuru webasa muelection resource center vaisimon bhobhosi bhunu vari parunhare kuHarare nestudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe 137 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 5367 ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zvikuru mazana maviri ane makumi matatu nemazana manomwe ane makumi mana 230,740. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane gumi nevana 4,296,514. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana masere ane gumi nevapfumbamwe 3,326,819. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi manomwe nechimwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu 71,095. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti mahofisi ebazi rinoona nezveutano muSouth Africa ari pamusina anoti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotsvaga kurapwa, zvikuru vanhukadzi vanoda kubatsirwa, zvave kuremedza kurapwa kwezvizvarwa zveSouth Africa mudunhu iri. Izvi zvakabuda mumusangano wakaitwa nemusi wechishanu pakati pevanoona nezveutano muSouth Africa nevamwe vavo vekuZimbabwe. MuNewsday makare zviuru nezviuru zvevanorwara negomarara zvakasara zvisina rubatsiro mushure mekufa kwemichina mitatu kana kuti radio therapy machines yakafa pachipatara chepari Renyatwa muHarare. Zvinonzi michina iyi yave nemazuva gumi nemasere isingashandi. NewZimbabwe.com rinoti vaimba vagurukota rinoona nezvemari vatendai biti vanoti zvakataurwa nagavernor wereserve bank of Zimbabwe vajohn Manguria zvokuti Zimbabwe haina mari yekunze yakakwana kuti Zimbabwe ishandise dhora rekuamerica ndezvemanyepo, vachiti Zimbabwe ine mari inogona kuti ishandise dhora rekuamerica. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mese munoteri ya studio 7 ine ndiri kufara chaizvo, ndiri kunozva ngumwe nezirutenga tava kufara nekuti tava kukwanisa kubhadharira zvivana chikoro nekuda kweindastiri itsva yakavhurwa. Tava kutengesa mapfuura kaisa, zvidonje yatovautodyiwa tichatoindi kumunda, tavautogara mupfuura tichitora zvenu mapfuura tichinotengesa tichiita mari. Ameno donje tatu autombosiya zvedu mero terichazoitwa sei daka mapfuura apera. Ameno tatichadzokera kunoridira mushonga ndizivi hangu.
Ndinoda kubatsira murume uyo unoti ZANU-PF ichahwina. Mwana wamai ndofunga wakarasigwa, ruzhinji kweZimbabwe kunochema, iwo unonge uchiopozana noruzhinji kweZimbabwe. Vanhu ava vakanguva vaba kudhara vanoguta isi tinofane nzara, iwo unoti ZANU-PF. Mwana wamai ndofunga ucharohwa nemboma isingagoni, ndausingakwanisi kuvhika inobva kuna mai. Usataura uchidaro.
Ndinokukwazisai vashamara vestudio 7 nouwandu hwenyu mese. Zita ndinoitwa Chuma Gain. Handifungi kuti kudiaspora kuine munhu akakwana chaiko ane pfungwa dzinokwana kuita 5 anosapota ZANU-PF, nokuti kana uine pfungwa dzakakwana uri kudiaspora still uchisapota ZANU-PF kureva kuti pfungwa dzako hadzisati dzichinyatsokuita zvakanakana, unotsvage kudiaspora. Ivaka munyika mako imomo, kuwanditi makanaka, zvinhu zvese zvakaendeka musi uri kutsvagei kunze. Ndiri kuda kuzama kukorekta baba vari kuti pamberi naEDED ari kugadzirisa zvinhu muZimbabwe popasina chana chinhu chiri kunaka. Vana vake munhu vari kudzidza kupi izvi kutaura kune zvezvi? Maticha ari kuchema achitiwo haasi kuwana muhoro wavo nekuda kwekuoma kwezvinhu muZimbabwe. Vanhu vari kusungwa zvisina tsarukana muZimbabwe nekuda kwekuti vanhu vaneta neZANU-PF vari kuda chenji munyika. Asi unonzwa mumwe munhu achitaura kuti pamberi neZANU-PF
dhakwa njere ikoko ma mototsamwisa imi
rega tichitsewo message iyi kune vamwe vedu anova macitizens emuzimbabwe mazanu pf right varume musanyanya kuzviratidza kuti muri kunyanya kupererwa zvakanyanyisa kana naivo purezidendi vamunangagwa ngava kuinstructei vamugone kuziva zvamunoita vanhu vezanu pf masapota zezanu pf hamugoni kana kuti hamuna simba uyezve hazvina zvazvinobatsira kuti mumhanye kana kuti mufostere maticha ari pastrike kuti indai kubasa imi hamuna kana chenyu imimi munongova vanhu vakafanana nevamwe vanhu munotova vabereki siyanai nazvo iri ibasa regavhumendi uyezve maticha vashandi vegavhumendi havasi vashandi venyu ndozvamunofanira kuziva izvozvo zvoga ndozvinogona kutiratidza kuti hamuna zvamunoziva ndozvimwe zvinogona kukonzera kuti titote yedu ngaapinde hake mukomana because strategi yamunopinda nayo haishandi ticha mushandi wegavhumendi imi munoda kupinda munopinda papi siyai gavhumendi zvamungatoita imi kutokurudzira gavhumendi kutoti ngaite basa nemwazvo kuitira kuti vana vedu tose imi mazanu pf nevamwe vose macitizens ose vana vedu vagonopinda kuchikoro zvoga
hamusoi vashamarari vestudio 7 vanotipa nhau kwadzo ini ndiri kutaura pamusoro pematicha hurumende iri kufungei nematicha vana havasi kudzidza yaafundraising here yekuti vana vakapinda muzvikoro vokolekta mari dzemafizi maticha asingauye yekamakuti pamberi apo covid-19 lockdown chokwadi muchiri kuda kuti vana vadzidze here zvikoro hurumende ipai maticha mari muri kuti vanorarama sei chokwadi chiri pachena chamunoona chamunoziva ipai maticha mari muri kushungurudza isu vabereki kunyanyanyanya muri kushungurudza vana kutadzisa vana kuti vana vadzidze hamugutsikane sei nemari hamuna tsitsi sei nevana gadzirisai ipapo hurumende ngaigadzirise ipapo hakuna mumwe munhu anogadzirisa imimi hurumende ndeiri kufanira kunge ichigadzirisa ipapo
hongu vakuru vanoti mbwa dzisvinurirana sei mbwana nawo dzisati dzasvinura kuona kuti sanupf yaondonga nyika dzononga dzichatosvinurawo zvazvi more than 1 million macitizens anotiza nhamo kuzimbabwe achinonana botswana south africa kunotsvaga kwekushanda kwaiva kuno kusouth africa macitizens takazarisa tiri kushanda mumapurazi evarungu vatakadzinga avowo vanoti rodhi dziri kugadzirwa kana kuti vamunangagwa varambe vari panyanga avowo vanhu vavanosingazivi zvavanotaura nekuti kutotiza munyika mavo handiti mavanza vachitaura kuti tiri kupretoria kutiza munyika yavo vachitiza nama vachinotsvaka basa kune imwe yedu saka dei nyika yenyu yakanaka rodhi dzichigadzirwa maizotiza here muchienda kune dzimwe nyika tisataurai mashoko anobhowa kana kunyangadza vamwe vedu nyika yezivo kuyaora hapana chakanaka muzimbabwe hakuna mabasa rodhi dzacho dzinogadzirwa makore mangani south africa yakatora mpeni dzitatora rodhi dzavo dzakanaka dzekuzimbabwe dzini dzamupa mberi yekuti rodhi dziri kugadzirwa kubva rine dzichigadzirwa 43 years rodhi dzichigadzirwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika vateereri tinokumbira kuti pamunorekodha maaudhio enyu mutaure nemazwi ari pamusoro sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inoti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana bato recitizens coalition for change rinoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro huchaenderera mberi mubhulawayo nemutungamiri webato iri vanelson chamisa
Sangano Re-Election Resource Center rinoti vanhu vazhinji vanenge vasina hanya dzekunyoresa kuvhota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.